Pongorore aitwa munezvimwe zvikoro zvemugutare Bulawayo kusanganisira Baines Primary, McKetton Primary, Ubidal Primary, Robert Tedgold Primary neEvelyn High School yaratidza kuti vadzidzisi vange vari pabasa semazuva ose vachidzidzisa vana. Asi vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti mune zvimwe zvikoro kunyanya zviri mumisha inogara veruzhinji sekupumula North neSouth vana vechikoro vakawanda vadzokera kumba nekukasika sezvo vadzidzisi vange vasina kuuya kumabasa uye avo vange vauya vange vasingadzidzisi. Mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vatakavafira zhou vaudza Studio 7 kuti kurudziro yemasangano anomirira varayiridzi yekuti vadzidzisi vakande mapadza pasi yadavirwa zvine mutsindo. Vazhou vati mashoko aburitswa mumapepanhau ehurumende ekuti gurukota rezvedzidzo vapawo mazima vakawirirana nevemasangano evadzidzisi ndeyekunyepa vachitiwo havazi kuzodzokera kumashure kana hurumende ikasanzwa zvichemo zvavo.
About 75% yevarayiridzi avo vanosvika 125,000 havana kuenda kuchikoro. Tinozviziva kuti kune vamwe varayiridzi vanyengereka nemashoko akataurwa nezuro naminister of education kuti varayiridzi neministry vanga varicha agreement yekuti varayiridzi vamboenda kubasa. Chokwadi chizere ndechokuti hapana chibvumirano chakaitwa naminister of education. Uyezve minister of education haasiri employer, employer ipublic service commission. Saka varayiridzi vanete nokunonga zvose nomuromo. Hationi pane chingavadzorera kuzvikoro kunze kwokuti hurumende yaona zvakakodzera kuti iuye neimwe ofa iri nani.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo panyaya iyi. Munyika mune varayiridzi vanosvika zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu muzvikoro zvepurimary nesekondary uye pane masangano mapfumbamwe anomirira varayiridzi kusanganisira PTUZ, Zimbabwe Teachers Union ZINTA pamwe neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ. Vazhou vatiwo vari kushishikana nenyaya yekuti dzimwe nhengo dzemasangano anomirira vadzidzisi dziri kushungurudzwa asi vati kuramwa mabasa kwavo hakuna ine zvematongerwo enyika.
Nezuro vatungamiriri vanopfuura vasere vePTUZ vakasungwa nemapurisa vachinovhunduridza kuti industrial action iri yakananga chii. Chatiri kutaura ndechekuti industrial action iri hainei nezvematongerwo enyika, ilabor dispute. Saka tiri kungoti hurumende ngaikoshese zvido zvavashandi, vashandi havangarambi vachinhonga sose nomuromo. Hurumende ichingonyepa ichitaura zveausterity measure vamwe vachinharifa uyezve necorruption yakatekeshera.
Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vati hurumende inofanirwa kuratidza kuti inokoshesa dzidzo nekunzwa zvichemo zvevarayiridzi. Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti amai Gumbo ati kuramwa mabasa kwevarayiridzi kunogona kukanganisa kuvandudzwa kwedzidzo kuri kuitika munyika. Mumwe wemubereki amai Fortune Moyo vatiwo vana vacharasikirwa nenguva yakakosha sezvakamboitika makore a2007 ne2008 apo vadzidzisi pamwe nevamwe vashandi vehurumende vaitadza kuita mabasa avo nemazvo nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi.
Tatova muna February 10 yatopera, saka vakatanga kutsvakiko zvino inenge ichipera rini, vana vedu vanodzidzisa nguvai? Ko mafees atabhadhara February 10? Next time tuitase topatarazve. Vananenge vasinga kudzidzisa hazvinti. Tinozivisa kuti nyika yedu yagara haina mari, havashovogara uchena nemari, manesi wachena nemari. Asi tichikumbira kuti hurumende toona zvokuisa kuti matisa ava nemari yavo kuti vana vedu vadzokere kuzvikoro.
Sevamwe vashandi vemamwe mapazi ehurumende, varayiridzi vave nenguva yakareba vachichema-chema nenyaya yekuda kuwedzerwa mari yemuhoro asi hurumende inosimba nerekuti haina mari. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, Mbini Taura Ishava.